Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 3/2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kutanga gurukota rinoona nezvemutemo tichienda kumakuru emapurisa komishina kozoita maofisa incharge nemapurisa acho chaiwo chaiwo anenge asunga vanhu tiri kuvaendesa kumatare edzimhosva vese vavo.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo nevamwe vakuru vakuru vemapurisa voendeswa kumatare vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Kune mainformal engagements aitikwa nemabilateral, but chataa kuda iko zvino chava chinhu chinooneka nekubatika. Hatingarambi tichiti tiri kumabedrooms yedu tichizevezererana, tobva tati vanhu vashinge, toda kuita accountability yatogara tichitaura.
Mapato anopikisa oita dzimwe nhaurirano munyika dzakanangana nekuumba mubatanidzwa sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kuronga kuendesa gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo uye mukuru mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri kumatare. Izvi zvinotevera nyaya dziri kukwidzwa nevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti vari kushungurudzwa nemapurisa pavanenge vachiratidzira murunyararo uye vamwe vavo vari kushungurudzwawo vari muusungwa. Vanotiwo varikuti vari kushungurudzwa vanosanganisira nhengo dzemasangano akaita se hashtag tajamuka, Occupy Africa Unity Square uye vemapato akaita se PDP neMDCT. Mukuzaya nyaya iyi tabata gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObeshava avo vari kumirira vamwe vanoti vakashungurudzwa kusanganisira mutauriri wesangano retajamuka vaPromise Mukwananzi.
Icho kwadi kodzero dzevanhu dziri kutyorwa zvakanyanya zvikuru sei nemapurisa awo andinodavira kuti mazhinji acho haana kuzvipa mukana wekuverenga bumbiro remutemo kuti azive kodzero dzevanhu. Inyaya yekushaya ruzivo chokutanga, inyaya futi zveyeutsinye hwamapurisa. Tiri kunetsana nadzo nyaya idzi mumatare dzimhosva zuva nezuva. Zvekare regai nditaure kuti pane mapepa atiri kuita, atiri kuendesa kukoti, atiri kusungisa mapurisa mamwe chete iwayo ari kutyora kodzero dzavanhu.
Saka ndevapi vamwe vari kuendeswa kumatare apa mumapepa enyu? Mapurisa chete here kana kuti vakuru vavo negurukota?
Kutanga gurukota rinoona nezvemutemo tichienda kumakuru emapurisa komishina kozoita maofisa incharge nemapurisa acho chaiwo chaiwo anenge asunga vanhu tiri kuvaendesa kumatare edzimhosva vese vavo kuti vapindure kuti sei vari kutadza kuchengetedza kodzero dzevanhu.
Saka inyaya ipi yamuri kuendesa mapepa yamuri kushanda pari zvino?
Iko zvino rega nditaure ndichiti pane yavakasungwa nezuro ava takataura isusu mudare kuti masungirwo avakaita ari kunze kwomutemo, zvekare vakashungurudzwa vari muusungwa. Saka tatotanga izvezvi kugadzira magwaro ekuti mumazuva mashoma, mwedzi mishoma inotevera, nhunzvatunzva idzi dzinge dzichimiswa pamberi pedare dzichipindura kuti sei dzakatyora kodzero dzevanhu semaitiro adzakaita.
Guta rinorwira kodzero dzevanhu vaObeshava vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mapato anopikisa akaenda kunaurano ku Cape Town, South Africa, nevasina kuenda kunaurano idzi, vanonzi varikuita naurano dzekuedza kuumba mbatanidzwa sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa. Mapato gumi nematatu kusanganisira MDC inotungamirwa navawashman Ncube, PDP, RDZ neMKD akaenda ku South Africa kutanga nemvuro kusvika nemusi wechina. Asi MDCT ne Zimbabwe People First akaramba kuenda kunaurirano idzi. Asi zvinonzi mapato aya ari kutaurirana hawo ari munyika. Mukuzeanya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye mutauriri wePDP vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMafume nezvenaurirano idzi.
Ya ipapo ndinobvuma kuti maparties tikaramba takati umwe kwake umwe ukoko. Takaita njake njake kwatinosvika toguna kunonoka kusvika toguna kuita sevana veIsrael vakanga vachiona kuti Kenani iri paseri hapo but vaifamba vachitenderera vachingotenderera panzvimbo imwe chete. Mapoka chikumbiriso chandinacho kune mapoka mazhinji togona kunge takatadzirana togona kunge takatukana asi nguva yekuti tichibatana nemagroups akawanda wanda inenge yasvika tochitraya kuzviyambusa kuti tipinde muKenani vanhu veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vagutu.
Ndinoda kutsindira zvandambotaura zvekare ndichiti blessing. Hatina dambudziko nokutaura nevamwe vedu vane muonero vakaita setinawo kana tusewatinawo isu mapato mamwe emaopposition political parties. Ndataura ndichiti pari zvino pari kutotaurwa. Handingataure zvizhinji vanoti ivo mushona edi dembo harivhirwi pane vanhu. Kufunga mina wangu Jacob anoziva kuti pane kutaura nokutaurwa nokutaurirana kuri kuitika kwakaitika kucharamba kuchiitika progress yataita inotyisa iri kumberi chaiko handingataure hangu kuti apa chinhano chiti nokuti vachataura nezvazvo bato kwedu takavirirana kuti munhu anezenge achitaura nezvemacoalition nemastage atasvika ndipresident Tsvangirai asi ndoda kuti vatereri vanzi chivaudza nhasi nekuti kuti taakumberi mberi chaiko nenyaya dzecoalition ngavasaora mwoyo hari iri pamoto iri kukwata zvino zvino inenge yopakurwa vanhu vorya voguta kumanya handi kusvika.
Vamafume kune kutaurirana here kwakadai?
Kutaurirana zvako kuripo but hakusati kwa hatinganyanyi zvedu kuti hakusati kwanyatsofomalizwa kune mainformal engagements aitikwa nema bilateral but chataa kudai iko zvino chava chinhu chinooneka nekubatika hatingarambi tichiti tiri kuma bedrooms yedu tichizevezererana tobva tati vanhu vashinge toda kuita accountability yatogara tichitaura ngatiitei maplatforms anenge aripo anozivikanwa kunzi yatanga pakati chinangwa chayo ndeiyi yoperera pakati ndoo patasara but ndinobvuma zvangu kuti tine kutinyenyenyenye kuri kuitika kumapato pato akasiyana either pauviri, pautatu, kana tovari chigrupu, but chaakudiwa iko zvino, ndechekuti tichinyatsogadzira maplatforms, ekuti tinge tichikwanisa kunyatsotaurirana, sezvatakataura isusu muna 2014, tichiti we need a grand coalition. Tiri kufanirwa kuita coalition, kwete kuti tigadzire zvimacoalition zvidiki-diki, kuti iwewe wobva wati, vanhu vari kuda coalition, wonotsvaga vanhu 4 vekubatana navo, wobva watoti heyoyi coalition yauya. Dosa katakanyatsoshandisa wedi rekuti grand coalition.
Vagutu peta henyu.
Ndinoda kuti vatereri vazive kuti panyaya dzenhauriano taapanyaya dziri mberi mberi. Ndoda kuti ndirwiridzire ipapo nokuti panokosha. Ngavasamuora mwoyo, ngavasafunga kuti MDC yaramba kutaura kwete. Ndisu takatomhanya nenyaya yekuti ngatitauriane. Tiri kuonesana, taakutosvika, taakutocrossa rwizi rweJorodhani. Vataurwa nemununu wangu na Jacob. Takunanga kena ndakiona.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri wePDP vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvenyaya dzezveupfumi nasi tine hurukuro nemutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaKalisto Jokonya nezvemamiriro akaita zvinhu maindustry uye nyaya yemabond notes. Tabvunza vaJokonya kuti zvinhu zviri kufamba sei.
No, chakaitika apa imovie yakaitwa yokuunza yatinoti section special instrument 64 iyi yakabatsira kustopa kuimporta zvinhu zvakangowanda wanda zvimwe zvakasiyana nebasa rose muno munyika. Saka padaro pakapa mukana manje wokuti vaya vanoprodusa muno muzimbabwe vachiprodusa manje zvokuzviingrisa ende ichokwadi kuti yakaingrisa ne 13% zvinodiwa manje ndezvokuti tosustaina izvozvo toramba takasunga kuti ngazvona zvamenenzera yakarurama zvisinganyanyi kupa maimplications emakosi. Nhamo yatava nayo ndeyekuti kuimporta manje maraw materials ndokwakunesa because hatina mari yakati wandei. Ndiwo zvaita kuti US dollar ibude. US dollar yanga yakanaka inotsigisa mari but ina madrawbacks ayowo kubusiness. Tarisa hatigoni kukombitana na South Africa dzine randi dzine makarenzi akadzikira kana vana Zambia kana vana Malawi kana vana Mozambique. Saka isusu tachingogona kutengeserana pachedu izvo zvinoita kuti titadze kuexport. Saka zvoda kuti nyika yedu pane wedra toshandisa kuti roda kuita internal devaluation. We are the most expensive country regionally kwatakavakidzana navo ende izvo ndo zvaita kuti imaji economy isafamba ina base because hatigoni kutengesa kuna vanasaka zvakachipa vanasaka vanotenga zvinhu kuna China kune mari yavo yakadzikiravo. Saka ipapo ndopanda kugadziriswa ende ndo zvaita isusu as industry takata recommenda kuti ngati devalue imari ngati zvingagona kudivalua mari ngati kate ima salaries by 50% across the board. Hadifunguri zvakanyanya kutambirwa nepolitics izvi but pasina izvozvo the Zimbabwean economy needs to be depreciated no matter what. It will have to happen one day.
Asika vaJokonya zviri kunetsa ndezvekuti pakanzi vashandi vabvisirwe mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti hafu yamuri kutaura zvichienzaniswa nemunhu ari kutambira zviuru nezviuru zvemadhora ivo vakuru vemakambani handipo here panozoita mutauro apa.
Hapana mutauro kana pakango kana wangobvisa 50% yomunhu ari patop nemunhu ari pasi zvafanana because zvazviri zviripo kaizvozvo. Kana vakuru vari patop vachitambira mari yakawanda tikavati gavakate ne 50% tikati vari pasi ngavakate ne 50% tatokata kakudhapa hapana afectwa.
Asika vamwe vari kutambira
awa anticipation yokuti
vaJokonya vamwe vari kutambira ma 300 vamwe takambonzi waitambira ma 500,000 kuna na peace masuku handipo here pane dambudziko ipapo.
Avo vanhu unowana vanhu the problem ndeyekuti tinogona kuisa noise pane zvinhu zvimwe chete. Vanhu vanotambira ma 500 vanotaura vanogona kuva 2 in the economy. They are insignificant and negligible kwatiri. Isusu tikutaura isusu vari muindastry hatitambiri mazimari akadaro hatina zvakadaroba. Saka zvinova tiri kutaura vane chido vane mabhizinisi avo vanoti ngatiite izvozvo vasina mabhizinisi vanokarira kudya zvevamwe ndo vanoita mutsikanzo yakaita saiyoyo yama 500 yamuri kutaura nokuti hazvisi zvavo zvikafa havana basa nazvo. Isusu zvedu zvikafa tatofaka nezvo ndokurudziri hatinopa.
Avo vanga vari mutedzeri wemutungamiri wesangano reMCOS vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nasi tine hurukuro nava Melvin Shumba vekutokwe mukosi kumasvingo. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo.
Mukomazulu kutokwe mukosi hapana chakanyanya kuchinja, zvinhu zvose zvinova zviri raiti hazvo. Iyi nyaya iripo chete ndeyekuti mvura yakanaya, asi dambudziko ratiinaro nderokuti patanga tiri paholding cheri paya takarasikirwa nezvipfuyo, mombe dzakafa, mombe dzakabiwa. Tikanzi nehurumende mapurisa anga ari paholding camp tinyorese zvipfuwo zvose zvarasika nezvakabiwa, tikanyoresa tichinzi tichazokombanzetwa. Asi kusvikira pari zvino hatisati tawana compensation yacho, hatisati tadzorerwa zvipfuwo izvozvo. Saka kunaya kwemvura kwairi kuita idambudziko vanhu takutongoidhiga nemaoko, hatisi kukwanisa kuti tirime nokuti hatina zvipfuyo zvacho. Zvakafa nenzara, zvimwe zvikabiwa, ndo dambudziko ratiinaro.
Kombe uye kurima yemwaka uno makapuwawo here nehurumende?
mbeu hatina dambudziko takapiwa social welfare taipiwa 10 kg saka pambiru yechibage ndo yatakapiwa so far tinoti tinenge zviri nani asika region yedu yatiri pro region 5 kumwenevi tatingatarisiri kuti taitapiwawo chibage taitarisira zvakaita mungawo mapfunde maserials ndo anonyatsoita kuno kuti tinyatsomhanyirana nemwaka asi chatapiwa ka hatinyanyoshora tinongotendawo izvozvo zvavakatipa
ko mafertilizer
mafertilizer hatisati tapiwa kana achazouya kuda achauya hawo mumashure hatisati tapiwa iyezvino
ko idzo nzvimbo dzekurima makazonyatsotaurirana here mukawirirana nehurumende
nzvimbo dzekurima vari kuma 1 hectare vari kungorimawo kuma 1 hectare kuma 1 hectare ikoko kozotiwo vari kusection D nekuE vane vari kuma 4 hectares vari kutongorimawo ndo vatototi vari kuminda ivavo asi ruzhinji tongori kuma 1 hectare saka hatisati tatomboudzwa kuti titaenda kupi kana kuti tichazomira sei kubva pakangotaura minister mai mahofa paya ndo zvatino zvatongotarisira kuti vachauya votitora kana vachititora votiendesa kwavanofungidzira kuti vachatiendesa hapana chimwe chatichachinja kubva ipo paya mukomasuna
ko mapurazi anga achimbonzika aya awanikwa nehurumende hamusati maenda
hapana kana munhu mumwe chete ati aenda hambeno kuda kana mukazongobatawo minista mai mahofa mukavabvunzawo kuda ndo vangava neanswa
mubvunzo wekupedzisira ko mari dziya dzemuripo kana kuti macompensation makazopiwa here dzanga dzasara
kubva pavakangopa vashomanane hapasati papi hapa havana vamwe vakazombopa saka takangotarisira kuti kana vachazoiwana mari yacho asi tinoziva kakuti hurumende yedu haina mari yezvino kana vazoiwana kuda ndo pavachatipa kana kuti kuda ndo pakangova zvakangoperera ipopo pane vakapiwa hapana munhu atapiwa kubva pavakapa vashoma ivo vaya
mugari wekutokwe mukosi vamelvin chumba vari parunhare kuchingwizi kumasvingo yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na Honorable Beata Nyamupinga vanova ivo mudare vari mubato reZANU PF. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Honorable Nyamupinga.
Makadii zvenyu?
Tinoona pari zvino pasi rose riri kurangarira iro nyaya yemhirizhonga mudzimba. Pane zvamuri kuita here kuconstituency kwenyu kuedza kudzidza madzimai nemhuri nenyaya iyoyi?
Constituency yangu inonzi Koromondi West Constituency iri kudombosha kumashonaland East Province pachief Chinamora. Isu kuconstituency kwedu tinoshanda neinonzi Wadzanai Community Trust. Wadzanai iyi inoita zvirongwa zvemadzimai zvakasiyana-siyana ende ichishanda nesu leadership tiri pamwe chete izvozvi musi wa8 takatoitawo hurongwa hwatiri kutoendawo tichinoratidzirawo takatopfeka maticheti tichifamba nemisha tichiratidzira tichitaura tichiita inge road show yekuratidzira nekutaura kuti mhirizhonga yakaitire chii makanselers yedu takawirirana kuti mawards vese vachange vachiimba nyaya yemhirizhonga nyangwe tiri panogovewa chibage nyangwe panogovewa fertilizer takawirirana kuti zvese zvichange zvichigovewa mumwedzi unoyu vasati vapa vanhu toda kutanga tataura nyaya yekuipa kwemhirizhonga masabhuku edu munhu wese madzimambo edu madhishe vese vari kuimba nyaya yekuipa kwemhirizhonga muconstituency yeGoromondi West kunyanya sei takaringana tichiteera nokuti Wadzanai ine structure inotibatsira kuti tibate mawadzi ese tichi tichigona kuronga kuti nhasi tiri kuwadhiri tiri kuita nezvekuti nhasi tiri kuita nezvekuti handisati ndaona pasi pano NGO inoshanda neleadership yayo kuti izvi ndozvotoita here totenderana kuti izvi ndozvatiri kuita tiri kuzviita takadai saka 16 days isusu kwedu zvarongwa zvokuti tikamusi wa8 musi wokulaunch kuconstituents kwedu then mawards akutanga vachipindana mawards chiratidzira nyaya yekuipa kwemhirishonga mudzimba mabasa nepose papi zvapo
mungati chii chiri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yemhirishonga mudzimba
tinotarisa kuti kunyanya nyaya yekuti madzimai havana upfumi havazi empowered havana upfumi uye hwokuti vanogona kuzviitirawo zvinhu zvavo vega zvizhinji zvinenge zvichinzi mari ndedzana baba asi inini kwangu madzimai anorima zvakanyanya zvirimwa zvemumagadheni zvehoticulture asi munongoziva kuti madzimai akatongodzvinyirirwa kana azvirima mari ndeyababa saka unoona kuti mhirizhonga zhinji iri kutangira panyaya dzemari aroverwa dhora aurayirwa dhora atukirwa dhora saka unoona kuti vazhinji inyaya yemari saka isi tikungoti chete seconstituency dai vanhu vedu vagona kuwana mamaketi ekuti vatengese zvirimwa zvavo mari yavo yowanda songa mari dzavo dzikawanda mhirizhonga inoita shoma uye zvakare tiri kutarisira nyaya dzekuti pamwe hurumende ichabuda pamwe nenyaya yekuti muve nemapsychologist mumaconstituency kana mumadistrict kana mumawards ekuti vanhu vanokasira kuenda kunokanserwa nyaya dzavo vasati vasvika pekuti vakikiritsane varwisani asi nyaya yeurombo kunyanya ndo iri kukonzeresa nyaya yekurwira kuti hoza kana zvinhu zviri zvishoma pamba zvinorwiranwa kana zvakawanda pamba pane mufaro saka inyaya yeempowerment kunyanya sei kumadzimai kuti vakagona kuveempowered vazvirongera zvavanoda kuita ivo vochiuya voti dai tanga tafandwa dai tanga tapiwa wapi zvokuti takaona kare kuti mukada kuenda nemaprojects ekunopa vanhu munomupa munhu chinhu chaasingade iye kuita regerai ivo vataure zvavanoda kuita zvavane pashoni nazvo vochiwana kuti vangawanawo sei financial assistance vangavabatsirwawo sei apa kuti vagone kutanga maprojects avo kuti vasimbe munyaya dzeupfumi upfumi hukazara kumadzimai mhirizhonga inoita shoma
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai honorable Beata Nyampinga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa maita izvenyu
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nyaya yedambudziko rekurodzwa kwevana vachiri vadiki izvo zvinonzi zvakanyanya kumakereke echipostori kana kuti kumachechi echipostori mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reapostolic christian council of zimbabwe dr joseph paganga tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 dr paganga
Tinotenda mukoma Jonga Kandemiri riri sei basa?
Aiwa basa riri nani nhasi tati timbokurukura nenyaya tiri kuona yekunzi vana vadiki vari kuroorwa vasati vabva zera vamwe vari kuitawo ongororo dzekuona kuti dambudziko riri kubva papi vari kuti aiwa zviri kunyanyokura kumachechi echipostori aya saka tati tibate Dr. Paganga tinzwe kuti munobvumirana here neongororo idzodzi
Tinotenda maita zvakanaka baba Jonga dambudziko iroro ichokwadi hatidi kurova imbwa takaviga mupini rakazara kuchipostori zvakaita chipostori tine machechi mamwe anonzi Johani Masowe yechishano yoga inoti mukadzi mumwe chete murume mumwe chete tozoitawo mamwe machechi akaita sekwana Marangi ayo anoti aiwa barika ngaritekeshere ndo kwakanyaya kuwanda tsika iyoyo kuti vana vanowanikwa mamwe ma13 years chaiwo ari kuroorwa ikoko saka isu secouncil dambudziko ro takatoriona kuti rakazara machechi edu echipostori saka takatozozvidzana ne UNDP kuti titi aiwa tiporegisa machechi edu kuti aiwa mwana regaishiri zvaya harina muto vazive kuti aiwa kana yanga iri tsika imwe yacho yaitobva mukuti ndinonzi ndarota kana ndaratidzwa mwana mhingi asi chinotishamisa ipapo ndechekuti vanhu vacho iva vanorota havarote tsvingudzi havarote ichemberewo kana chirikadzi dzisina varume vanongorota vana vasikana chete saka kuti pave nemutemo wemarriage act unoprotektawo vana ivavo isu semapostori tinowirirana nazvo chaizvo kuti tikonjendaize nekudzidzisa vanhu vedu kuti aiwa regai aibve nekuti mwana mudiki haana marriage decision capacity kunoita kunge mubatira kutange kumutapa saka tikuenda tichidzidzisa machechi edu
vamwe vari kuti chikuru chiri kunyanyonetsa mumachechi akaita sechipostori Dr. Paganga inyaya yekuti madzimai haapiwewo mukana kana kuti izwi remadzimai harinzwikwi munotiiwo ipapo
ipapo ndofunga zvakakurana nekereke nekereke asi mamwe makereke zvedu atinombofambira madzimai muzvinhano zveutungamiri kuva kana kuti mabhishopi neinei kwedu kweisizeti tane mabhishopi zvavo achiri mashoma echikadzi atiri kubatsirana nawo tichishanda nawo kuti kodzerowo dzemadzimai dzitekesherane izvo so kusvika musi wa10 December tinotaura newomens conference neyouth conference yatiri kuita yemapostori kuti madzimai anosangana achidzidzisanawo zvakarei kuti aiwa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo wenyika dzinofanira kuti dzitedzewe zvakadaro nekodzero dzavo dzekuti iwo pache zvavo zvavanoona kuti izvi zvinoita izvi hazviite pakunamata zvavanenge vachipanana pfungwa idzodzo kuitira kuti vaone kuti aiwa kunamata kunoda kunamatawo muchitedzerawo tsika nemitemo nemiko nemirayiro yehurumende kuitira kuti kana musazoshungurudzwa mozoti taakushungurudzwa pakunamata nekuti ndimunosingateerere
pane vamwewo Dr. Paganga vane kurudziro yekuti dai padzikwa mutemo unorambidza barika munyika nekuti vamwe vari kuzoroora vana vadiki ava vanhu vanenge vatori nemisha yavo nechekare votora mudzimai wechidiki kuita mudzimai wechipiri kana wechitatu imiwo mashoko apa amungataura pamusoro pekurudziro iyoyi
zvatinofanira kuita ndezvekuti kana wapasiswa zvavo semutemo wenyika asi barika ranga kugara ririko itsika dzedu sevanhu vatema vanhu vachiwanana vachiita barika chikuru chinenge chingodiwa ndechekuti kana mati wati oda kuita barika ita nemunhu mukuru aane decision capacity kuti anokwanisa kuzviti anoda here kuenda pabarika kana kuti haadi akura kwete mwana mudiki nekuti mwana mudiki haana chaanodi chaanoziva panyaya dzemarriage
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu Dr. Paganga tinotenda zvikuru onika izvenyu vateereri
ndinotenda mukoma Jonga munditenderewo kuvateereri
manga makateerera kune mukuru wezvekuburitswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Dr. Joseph Paganga muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunounzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndotirarai zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Kota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo nemukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri vave kuendeswa kumatare vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mapato anopikisa oita dzimwe nhaurirano munyika dzakanangana nekuedza kuunza kubatana pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna 2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu toksiamina Chris Gande. Now it's in development.